manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reLead Muzare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court ukuo MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure that's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara
chatiri kunzwira ndechoti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikadzembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo
sirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reshirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Uku bato reMDCT rinotungamirwa naDouglas Ngonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengeta iguta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaNelson Chamisa veCCC vamuonzora veMDCT navalove more Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijiumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Mikana iriko yekuti tivandudze maitiro edu zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzvo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita Agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima Vati hurumende dzemu Afrika dzinosanganisira ye Zimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira.
We can't expect.
Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani, inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumana nzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokurya, zvose zvavakure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiita mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinirwawo navaJafet Moyo, vanove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ma working conditions avo anenge akati sarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi ayakare vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzira zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda, vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti macivil servants vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro vane zvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzecorruption dzinova dzatekeshera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe macivil servants asi tisitori nawo nekuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuori ndoyanyanya kuti vazhinji vaite mari macivil servants.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Afrika ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrika dziide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande dzinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo. Mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza vakasununguka mushure mekunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu, apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataura neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita semundondo primary nesekondari, Rupiri primary nesekondari pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu gore rino. Mumwe wevabereki ava sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwaChinyang'anya vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo kuti vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingaundari. Hatizvibvumiri izvozvo.
izatini wao ni mwe mgaru wekwa chikomo wa Boaz Manyanyi awo vati varugu shunguru zikazi vabelege kuti kodzero zirana wavo zaru changa kuchuru wani awo varugu saka kufoteru
ipapapo kwa tupapayo kushora kwa mdondo te wabudi sama chisha kuti andeji kumsangano waka enda navo zora kuti wanavasara waka gara mchukuru wasingazizi izo zino shunguru za asifani rukunde shiti wazakadaro
Manyanyi waendri rambiri vachiti kuziko kumanikiza wazizisi bato ira manikiza wagarbe umaruwa emu narounda umu kuenda kumsangano uyu wachishanisa mazabuku
Ipati zino shunguru za zino ruwaza Pabereke wanafona kuita zido zaavo kuinda wa shida kuita kita suku manikitu Kwa zine zita ati kio sangana zilina wa mwe Wakato feka rikele rajitikati ayi makato feka zikanza ayi wako chizungu ita suku nyengeze Taka obviously pabereke wa shufariri but they are complying Kozi non-compliance means kuti wanenga wapinzi wapachoto
Azivato garibi paramba kuti watumu watigiri wa kuti wa manikizi watizisi ni wabereke kuenda kumsangano wavo Wachiti wange vasiko kumsangano uyu
Atimbo fita kai ndafia ni kuzakwewa na wechikoro Atina atimbo fita kai kaisi nukoshisa Ndosa kataka waka shikoro soka waanda nikayo Taida kuti wanuata Nasiwa mwewa hawa nuta wa kwa wasina kuswira Kwa nuta wa hizo zwezo Ina andiko andina kumbo fika kwa mazingi sena Taka tufunga hii gemu ngoti wanuano wachitaka kutawara Kwa wasina kuswira
Atina kukanisa kunzwa kufaku masabu kutu atumana ni kuita izi Asilamu wa berikivati kunyange watu garibi varambanya ya ii Masigiri wa wanga wachifamba mmarai Wachuza wanu pamwene masabu kutu watumana iwe watu garibi Abo wanuwa nengo ye paramendi ya nzimbo ii Parizino Uye warugusa karutukiro kutu watu zose lupajikaru Mutunga miri wa sanga nono mira kuzerezewa tizisi uwe kumaruwa Re amwa gameted Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kutu atuz Wa obet masara ure Washoropo za batore zanpefa chiti Kunyange azo watu garibi wa hati manyepo Nengo zibato ravo Zagara zino shunguru za vazizisi
Hakuna muna anufano kutora vana agenda na wakumarali Hakuna muna anufano kutora vana agenda na wakumarali Hakuna muna anufano kwa abuse a school property Ajipesu wa ma private political interest Zikoro ngazi rabezo kachengeteze kankwa ema election Zino Zaitika kunana kwa mtu ndo kukutisa utisino suwisa kwazo
Tataza kumzwati hile urumende kutisaitua izu zilipa mtemo ere kwa tizine wana vechikoro Sezo mta uleweba zile zile pasi mnika Vata unga nandoro vati tibate commission ye public service
Tota kuti mutaure neve public service commission do ane atinoti ma public service regulations anobva anyatso kutsanangurira kuti zvinenge zvichifanwa nge zvichifamba sei.
Studio 7 yataza kubata sadzigara we commission ye public service Dr. Vincent Hungwe sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinogara richipomirwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita musangano yaro yekutsvaga Sigiro munguwa zesaru zozoose Vato garepi Vatanga wachukwisha na wagovu Hamandishe Mebato resistance Coalition for change Kana kuti triple C Pakutaka achamira kutu south mparamende Nakamira studio 7 umaswingo Dini Godfrey Mtimba
Chirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rechirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Chatiri kuzvira ndechoti chirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwa neupenyu hwavo but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda tikuda mikana
amai ngwenya vatiwo chirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa
torerwa pfuma abuse chaiyo kutorerwa kodzero dzako
kana vamiririri mwe mikana yatosati unomiririrwa nani kana munga mumhuri munga mucommunity kunga kumabasa unenge wango munhu akudherereka saka tiri kuti isusu tinoda protection from all stakeholders
vachitaura one studio 7 imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti administration of estate aid sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina
basiwa pamaone ma properties saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties why saka munhu anenge atosiwa asina kana dora kana cent saka chinhu chiri ku ngechirikunetsa ma madzimai afirwa
amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambo dzigoguru riri pamari
inini kuna kuti ma financial problems ngatinawo nekizvinizvi saingoshanda tiri namedical aid yezvinezvi tisina mabasa akapera hatina kuramba tiri namedical aid yezvino kujoina chaiko medical aid
mumwe muzvinabhizimusi ataura nestudio 7 vafred masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo
nekuda kwekuondomoka kwaita nyika zviri kutotoomerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nherera saka unotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vapaul mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuvictoria falls hatina kukwanisawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai stembiso nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi zuva reshirikadzi rinochengetedzwa musi wa23 chikumi gore roga roga uye sangano reunited nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011 padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano muna 2017 sangano reHuman Rights Watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma misha pamwe neminda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matanho ekugadzirisa matambudziko awa kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2013 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvinabhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kweukama hwenyika dzavo varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvave kuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika nonorai jena anotipa nyaya inotevera
varimi ava vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuamerica makumi matatu kana kuti US $30 patani rechibage mari yavanoti yakawandisa kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chaunotengesa kumature enyika eGreen Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekusokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekusokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinodzinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland East vabheki marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment ya unochisia chichiri mumunda unowana tanage ya jikira kuzvanoba anonokowa pakati pemunda pausingaoni kudzira majembi kuti aite madraya zviri nani because they won't lose kuti chibage. The moment farmer akaziva kuti chibage changu chine moisture yakawanda akachichengeta haachachiendese kujembi.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kusokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamerchela kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko ndiri macombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US dollar.
Zvichito vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime wezi izvozvo zvakatonaka idinoti even tractor chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor yemumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekusokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US $150 kusvika pamazana maviri kana kuti US $200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya michina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwewa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Nguva yakare minda ichiri midiki vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe, apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza ouraya mbudzi kana huku pamusoro pazvo obika hwahwa nemahewu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vichi woza woza Friday my darling, woza Friday um 7 zupovine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akasharirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwe hurukuru yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kuzira ku Mount Pleasant, Maharare, ndo kandaka, tanga kuimba, mumba mamai wangu. Taimba mchurch, taenda kuroma. Niri Montreal, ndaka imba ne the People's Gospel Choir of Montreal for about 5 years. Ndo kanda tamo ku Montreal, ndika uya Vancouver. Vancouver, tika mbo nyarara mbijana. But yes, ne start.
Paninya kuti vabereki vaitidi vabereki pavakatanga iwo kuti handa kurwa zvemuzvimanzi.
Ngoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu. Mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa moyo wangu kufara. Mwanangu paunoimba vaingondikurudzira. Vaindiona ndichiimba ndichiendera Mwari wangu ndichiendera Mwari wavo zvaibva zvawedzera uka element kekungoita kekungokoshena.
Lord, I'm ready to serve. Music yaongurova yakangomira ku gospel here kana kuti unosanganisa.
Church. Zvajesu ndozvedu.
Sei wakachuza kuimba zvajesu zvechurch.
Andina kuchuza zvajesu zvechurch. Ndozvandakapiwa namwari.
Saka toti
tinombofamba nezvatakapiwa.
Chipo chekutozvarwa nacho here. Vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Zvavo vamwe. Hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimbotiudzai zvishoma nezve song itsva iyi yandanzwa nezvayo.
Inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mutsvene. Tiri kuhope takatorarawo wangu tikatopiwo malyrics, melody zvese zvikatongouya kuhope tikamuka tichinyora. The Lord just showed up again, which was just so beautiful, but every part of this song is not my own. And I think ndopane emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazara zvakadaro. Hallelujah. Iwe chako ndichongosvitsa chete.
Muindustry yemagitare kune chimwe chinhu chirikuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya?
Ndijesu shaa, ndijesu. Everybody, munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutadzi.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa message yenyu vobva vati toda kutsvaga amani. Vanokuwanai kupi?
PaInstagram tinowana.
Mune mudzani?
First and last name Yuri.
Ati wani, kiri wani wajiru. Ok, mboba matuza, kambo kenyu, tupa chaka rola, vanuo, vombo jaiva nasi, was a Friday.
Uga memna mati vanu wa mwari, jiru arguya. This is Reborn by Amanda
Hanzi tizarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7. Kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondorinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakangarwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa urongwa hwekugara kwematare enomination court nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino, uye kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro kwave kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare reHigh Court ukuwo MDCT ichienda kudare reElectoral Court, zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. ini ndini Jonga Kandemiri tichikusiya maoko aFrancis Jeremiah nchiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Tateleli tuvalo uvonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 hlangula 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho sihlala khona ukuzigcina ukuthi athi sifana ngale sikhathi sinje isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi masingangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Bakatesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kule viki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLainit Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Kunokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungenami goqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezinga eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba sinikela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele kuhlala masinyane belungise iholo laba balisi. Yanamhla lokho ngakalungi. Yakho koko esikutshelwayo kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini kebe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebesikhona sesisukuba badalela abantwana izimali zesikolo
lapho esihlala khona ukuzigcina lokudathi sifana ngale sigezi lenje isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi mase ngangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa namuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe, ongaholeka kuhle. Kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo. Idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke into eliholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezinstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphethe yakolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bacina ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu okuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angiyilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo wekhathetshethe ward eWange West esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyathiwa ngumkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula ufanyiswa kuma hospital ya refeya, kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela ade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhana okwenzakalayo abantu labana bazaqhubeka kanjalo bedube
umphathi intambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa
babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe labubusiness yeZimbabwe lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kumafamilies lakumacommunities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eleLead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu oweHigh Court ephikisa inyathelo ledale le-Nomination Court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-Electoral Court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondisi wobona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Chingeta Ikuta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba ikomishini ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla lezanu PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye ibandla le eliphikisayo LCCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele South Africa. Lonyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa oweCCC, Douglas Monzora oweMDCT, Love More Maduku oweNCA, wako waba isiphathamandla seZANU PF osencintisa ezimele uSevier Kasukuwere, Trust Chikohora oweZimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha oweFree Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe National People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa owe United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, uMnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhalaya obona ngezemali kwele Melika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. U-Yellen utsho lokhu namhlanje emhlanganeni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Kona-ke ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, na Michael Ndiweni uthi uqakathekile ukuthi kususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini. Abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama-SIM card ukuthi khulumele lezi moli zabo, ezihlobo zabo lapha bavela khona. Kathesi kuzabalula ukuthi baxoxisane baxhumane lezi moli zabo, even abathengisayo ongasezimuli ekutheni baxhumane labantu ababelama-orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport also, kube le-passport enye nje esadik, kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehambahamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and le-Namibia, Mnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ngisuthi nabantu abasekhaya lesihlobo esegoli Zambia, mayimaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. Kuba easy nxa usukusiye Namibia usukusiye South Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukuphuma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujezi kokubona i-Afrika ilizama ukuthi kubona ibe i-Afrika as one. Kasa khona kwange uphuzothi amaphoda asekhushiwe kasa ngento ezincane ezinjengazonezo ezingubona ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana loMnumzana Masimba Khutshera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube yinto esincomayo esiyithakazelelayo
njengesizalwane seSadak. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges, so sithu ukuthi uyabe sokuthiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo onhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
What's a Friday, seven super dinner. What's a Friday,
what's a Friday. Namhlanje silomculi osakhulayo uLionel Moyo. Uma Moyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Enjoy forever. Heaven and earth shall pass away, but your word remains. Yeah, yeah. Heaven and earth shall pass.
Uzukela abazali bakhe besiyadinga amajenerali uhlaza ePerth, Australia. Asizweni imbali kalinethi ngamafitshane.
Azalela ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo ekuthiwa ngumgoqo enkulumane 12 and mina labazali bam sa-relocate from kuBulawayo to Australia, and that is where we currently reside. Sihlala khonapha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Kulilethu khiphe idlanti lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke sekesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi. Ngiqalisa ukuhlabela e-choir, in-church choir. Ngiqalisa ukuvelazi ukuthi hayi ngiyakwanisa ukuhlabela, ngiyakwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And kuthiwa, it's called The Author and the Finisher.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLionel kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artist Rebecca Malope, Winnie Mashaba, Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So you know, our influencer, and abazali bam labo ba encourage ukuthi ngingene gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli lithenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and ngawufuna i-physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media, go Instagram and Facebook under Lynette Music.
Ngiyabonga.
Bathi bethe umculo ngali nezimoyo ocule kule Australia. Ngiyabuzela ukuhlelo hoza. Hoza Friday. Bana sathe mina ngini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Kembali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. U-Live Talk namhlanje ngakhohlwa siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa kokuhlala kwamadale awe-nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba kuthumela umbiko ku-Studio 7 lelakho ukusithola ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo zalo 001-202-465-0318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, 15460 kilohertz ku short wave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175-7255 shortwave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singeke hlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Practice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.